Manera kanaka muri Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tirimu Washington DC Lingwe lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Nosangana zvakare manera nhasi uri musi wemugovera chikumi 5 2021 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndichitepenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Nezvino izvi muchirongwa chedu chanhasi.
Zimbabwe yatinoda iZimbabwe inenge ine mutemo. Zimbabwe yatinoda iZimbabwe inenge ine nzira dzokupedza urombo. Zimbabwe yatinoda iZimbabwe inenge ichiita chikafu pamatebhuru. Ichiita raramu pamatebhuru. Kwete Zimbabwe kuti watungamiri wanofunga kuti kupedza urombo kupedza varombo vachipera nenzara vachipera nezvirwere aZimbabwe yatinoda inenge ine nzira dzacho dzakanyatsonaka dzokubvisa urombo
nhasi tiri kunzwa kuvarume vaviri vakaburitswa mujeri rekuchikurubhi nezuro valasti mahenga hama navatungamirai madzokere vebato reMDC
yaingorikunde kuti jajimendi yakapuwana mambo havasi kutoenderana nayo uyezve zvikonzero zvokuti havatoenderana nazvo zvekutanga ndezvekuti mutongo wakapuwana mambo hafanise pamutemo une matare neimwe mitemo inokwanisa kunge ichipa mutongo uwowo
vana vevaimbo vemutungamiri wenyika muchakabvu Robert Mugabe vaendesa mambo zvimba kumatare edzimhosva vachipikisa matongero avakaita amai vavo amai Grace Mugabe Studio 7 inoenda kwamarange uko inonzwa nyaya dzebudiriro yevagari vemudunhu iri mushure mekumbotambura vadzingwa miminda yavo nehurumende iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC varume vaviri vakaburitswa mujeri rekuchikurubhi nezuro valasti mahenga hama navatungamirai madzokere vebato reMDC vanoti havasi kudzokera shure muhondo yavo yekurwira utongo hwejechetere Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vashara na Studio 7 nhasi mushure mekuburitswa kwavakaitwa mujeri nezuro valasti mahenga hama navatungamirai madzokere vati kugara kwavakaita mujeri kwenguva refu hakusi kuzovaoresa mwoyo panyaya yekurwira kuti munyika muve neshanduko munyaya dzezvematongerwo enyika vamahenga hama vati vari kuda kuti munyika muve neutongi hwejekerere vachiti vachashanda zvakasimba nevamwe vavo
Indungu tarisira kupfuurira mberi nepandakasiya ndinge ndichibato chikamu changu kuita zvose zvandinokwanisa kuita ive tiine Zimbabwe yakanaka Zimbabwe ine utongi hwakajeka Zimbabwe ine budiriro Zimbabwe inorespekta kodzero dzevanhu Zimbabwe inorespektwo nedzimwe nyika pasi pose saka tichaenderera mberi nebasa iroro
Mashoko avamahenga hama atsinirwa navamadzokere avo vati vacharamba vachiita zvematongerwo enyika donzvo riri rekuti munyika muve neguza ruzhinji
Zimbabwe yatinoda iZimbabwe inenge ine mutemo Zimbabwe yatinoda iZimbabwe inenge ine nzira dzokupedza urombo Zimbabwe yatinoda iZimbabwe inenge ichiita chikafu pamatebhuru ichiita raramu pamatebhuru kwete Zimbabwe kuti vatungamiri vanofunga kuti kupedza urombo kupedza varombo vachipera nenzara vachipera nezvirwere aZimbabwe yatinoda inenge ine nzira dzacho dzakanyatsonaka dzokubvisa urombo
vamadzokere navamahenga hama vati vachabata basa vari kuMDC Alliance inotungamirirwa navaNelson Chamisa vamahenga hama vati kusawirirana kuri muMDC hakufanira kuita kuti veruzhinji varase gwara remusangano wavo vachiti chakakosha ndechekuti zvido zveruzhinji zvitungamidzwe mberi
kuridzira yangu ndeyekuti vanhu vasakanganwe chinangwa chakafomerwa bato chinangwa chakafomerwa bato ndochinofanira kuti tungamirira muma decisions ese atinoita bato iri harina kusarudzirwa mazita evanhu bato iri harina kusarudzirwa vanhu but raga saru ziru wakuti hiviwe ilo bato richapa utungamiri waka jeka waka siya nane utungamiri watu kupiwa ni urumende ilipo ezani PF
Vama inge ama, wakuru zuro mchunga miru wenyika wa Amazon Mnangagwa, kutiva gare pasi vachaura na vachamisa, kugadzirisa matambuzi kwa kachari sana nenyika.
Urumende ilipo ili utonga yeza npifu, ino norondo, yekuti kana pasi kapanya zekuti wanu wataura rani, kugadzirisa zinezine msoro, sakana kila nyika yenu, awadi, pesi panitu kwa naori rani. Maningu wa chungo tarisa nye ema simba cheti tindawila nye isawa siya wa apapi mnyeje masimba. Ifu nishuka wapa masimba asichura ya nyiki wa vanene nyiki.
Aswa mnanga gwane batu raore zanu PF. Vano tindawila no zirikuitu kwa paspe gungano re political actors dialogue kana kuti Poland. Vashitivese vano daku zinawila no. Vano fandra kuya ku Poland. Vachamisa ne kune rumweru TV. Vano tavasku zoenda kuna urano ze ku Poland. Vashitika kawa ririmunyika. Rino changira panya ze kubiru. Wako vano tukwa kaitu kwa sarizo na vamu nangagwa. Awo vano tivaka wina zhuripachena. Vama zokere. Vakuru zira kutipachwa kwenzira ze kugadzirisa kutisarizo zisabirirwe.
Kuti ziru ya ndino kwanza kupandiye kuti fange paine nzira saka simba zoku zivirira kubirwa kwema elections kwe sarudzo nenye kuti MDC yaka zira kare chukuhina elections
vama dzokere vati iwo na vama enge ama vaka shandisa onguwa ya vangawari kujeri kuwezira zizo yavo asi vano tukujeri hakuna shukwane siro shokuti vasungwa vanenge vashida kuzidza vaende remberine zizo vashipika zvavo enge ama na vama dzokere vaka sungwa pamwe chete nedzimwe nengo ze MDC makumaviri nenomwe vashipomerwa mosho ya kuponda mpurisa wa Petros Muteza panzvimbo yemabhizimusi iri mumusha weGlenview muna 2011 pamirizhonga yakaitika panzvimbo iyi inechekuita nezvematongerwo enyika vakazobatwa nemhosva yekuponda vamuteza nedare repamusoro rehigh court vakagara mujeri kwemakore masere asi vakazowanikwa nedare resupreme court nezuro vasina mhosva panyaya iyi pakutongwa kwenyaya yavo nhengo dzeMDC idzi dzaiti dzaishungurudzwa zvinechekuita nezvematongerwo enyika ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi
Vana vatatu vevaimbo vemutungamiri wenyika muchakabvu Robert Mugabe vaendesa mambo zvimba kumatare edzimhosva vachipikisa matongero avakaita amai vavo amai Grace Mugabe Nunurai Jena anotipanyaya inotevera
Vana vanoti bona musahoni Mugabe Belamai Chatunga Mugabe na tinotenda Robert Mugabe vakanyorera dare rameja switi muchinoi kuti vari kupikisana nemutongo wamambo zvimba Mugwaro rekuzivisa matare kana kuti notice of appeal rakadhindwa nezuro vana vava Mugabe vanoti mambo zvimba vakaita zvisiri pamutemo nekunzwa nyaya iyi yainge yaunzwa navachinos munongovere Gweta revana vava Mugabe vafunga ichimwa murombe vabvuma kuti vari kufambisa nyaya yava Mugabe Vati vari kupikisa mutongo vachiti mambo zvimba havaifanirwa kunzwa nyaya yakadai sezvo vasina masimba acho uye hurumende yakabatsira mukuvigwa kwava Mugabe.
Nyaya ingoripondeye kuti judgment yakapuwa namambo havasi kutoenderana nayo uyezve zvikonzero zvokuti havatoenderana nazvo zvekutanga ndezvekuti mutongo wakapuwa namambo haafanise kupa mutongo uwo. Kwa mutemo une matare ni rimwe mitemo inokwanisa kunge ichipa mutongo uwo kana zvichikwanisa kunge uchipa mutongo uwo saka muchi chekutanga ndechekungoti mambo vakatonga nyaya isingafanirwe kunge ichitongwa padare ramambo
vachimwa murombe vati nyaya iyi ichanzwikwa muchinhoi musi wa 29 chikumi
gwaro zvatakapuwa zvinova kuti mhuri haisi kupindirana nazvo izvozvo magweta tenge tichiona kuti mutemo unotokupi saka pane zvino kune nyaya ichanzwikwa musi wa 29 June kudare ramajestic zvinova kuti dare rekuona kuti zvakaitwa namambo ndizvo here kana kuti handizvo uye mambo vaifanira kutonga nyaya idzi pamambo here kana kuti dare ramambo harikwanise kutonga izvozvo saka hapana zvatingataura kuti panguva ino asi kutongomirira kuti musi wa 29 June panonzwikwa nyaya kuti nyaya inofamba sei
Taeza kubata mambo Zimba kuti tinzwe kuti vachaita sei sezvo mutongo wavo wave kupikiswa asi munhu adavira mbozhanhare yavo asina kuda kuzivikanwa ati mambo havana chekutaura sezvo vasiri ivo vakazvipa nyaya ati tisibate mumhangare vamanongovere avo vanga vasingadavire mbozhanhare yavo. Vamanongovere vakamhangarira amai Grace Mugabe kwamambo vachivapomera mhosva yekuti vainge vaviga vamugabe pamba pavo izvo zvisingabvumirwe netsika yemazvimba. Mambo Zvimba vakaona amai Mugabe vaine mhosva ndokupa mutongo wekuti varipe matsiru mashanu nesheshe yembudzi uye kuti mutumbi wavamugabe ufukunurwe kuitira kuti uvigwe kuNational Heroes Acre. Ndakamira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Vagari vekwaMarange mudunhu reManicaland vanoti vari kuita mabasa ekuchengeta hove pamwe nekurima zvakasiyana-siyana senzira yekusimudzira raramo yemhuri dzavo. Loida Moyo anoti panyaya inotevera.
Mhuri dzinosvika mazana matatu dziri muchirongwa chekuwana raramo yakanaka kubva mumvura iyo inoita kuti vachengete hove pamwe nekushandisa madiridzo kurima zvirimwa zvavanoda. Sachigaro weBocha Diamond Community Development Trust iyo iri kuita mabasa ekuchengeta hove mumadhamu akagadzirwa nevagari vaLove Mongkwada vanoti vakatanga kuita izvi mushure mekuona kuti kuchema nguva dzose nenyaya yenhamo dzavo hazvina kwazvinovasvitsa.
Tinangwa chedu isu seBocha Diamonds Community Trust ngechekuti tidzidzise vanhu vemacommunities kuchengeta hove woitawo hove dzavo waonawo pekurarama nekurima tichakuratidzai kurima kwatiri kuita toti zvese izvi zvese zvitiite empower macommunities.
Mumwe mugari amai Rufaro Mawadza vanoti chirongwa chavo chiri kubatsira zvakanyanya mukupedza hurombo muvagari.
Yekurima bhinzi yatiri kuita ndikuona kuti iri kutibatsira zvakanyanyisa nekuti izvozvi takatarisira kuti kana tichinge takohwa bhinzi market is open for everyone. Zvinhuwo zvinoita kuti tikwanisewo kuva neincome generation mucommunity munomu hatisiri vanhu vaya wekuti tinenge takuzonyanya kutambura nekurarama. Uyezve yefishari iriuko tinotarisirawo vanhu vanotenga in bulk fishi dzedu so that patinodziharvesta kahwani ikako tino dzangopinda pamaketi dzakadaro tirege kuzoita losi yekuti kana tiita hafesta toshayiwa pekutengesera kana vanotengesa.
Mai Pamela Muchemwa vanoti rimangwana ravo richange rakanaka sezvo vachikwanisa kushandisa hove sechikafu uye madiridzo muchivapawo chikafu chine hutano.
Efishari ndinoona sekuti ramangwana redu rakajeka tichitarisa nutrition pachayo chikafu chedu kuti chingawa chinobva chaitawo chikafu chakabhalanza sevagari vemunhu sekuti pamwe ama inenge ichitinetsa asi through that project ya fishery takuonawo balanced diet sevagari vemunhu.
Mukuru weZimbabwe Farmers Union mudunhu reMutare District vabatsira ibetera vanoti vanofara kuti chirongwa chevagari chiri kuunza pundutso yakanaka mudunhu iri.
Tinosenza newarimi nemadepartments ese ehurumende saka ndiri kufara ngekuone project iriitwa panapa yekurime bhinzi. Dzarimwe munzvimbo yakaoma muno munomu ndakamira hangu senzvimbo ino inogarawo inini inzvimbo yataichemera kuti dai yaitawo madiridzo irrigation hurumende. Saka nekuda kwekuti zvo zvaiita zvichindonetsa hapana chakafamba asi toda kutenda negurupu iri rabudisa kuti tokwanise kuti tiite irrigation kunzvimbo inei. Saka tange tii kukurudzirana munomu kuti zvamaita izvi ngazvirambe zvichienderere mberi.
Imwe nhengo yeBocha Diamond Community Development Trust vaRichmond Mukwada vanoti vakatanga chirongwa ichi mushure mekuona kutambura kwevanhu vakatorerwa minda yavo nehurumende ichipa makambani emangoda. Chirongwa ichi chine hove dzinopfuura zviuru makumi matanhatu izvo zvave kupa kuti mamwe madhamu avakwe munzvimbo iyi. Ndakamirira Studio 7 kwaMukwada ndini Loida Moyo.
Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu makumi mashanu nevaviri vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pazuru makumi matatu nezvipfumbamwe nezana nemakumi mana nevana, 39,144. Munhu mumwe chete anonzi akafa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pachuru chimwe chete nemazana matanhatu nevashanu, kana kuti 1,605. Zimbabwe inoti yabaya nhomba yekutanga vanhu vanosvika zviuru mazana matanhatu nemakumi masere nezvishanu zvine mazana mashanu nemakumi matanhatu nevana, 685,564. Vanhu vabaiwa nhomba yepiri vava mazana matatu nemakumi manomwe ezviuru nemazana matanhatu nemakumi manomwe nevana, 370,674. Izvi zvinoreva kuti Zimbabwe yabaya nhomba dzinosvika 1,056,238 kubva panhomba 1,735,000 dzinonzi nehurumende dzakapinda munyika. Izvi zvinosiya munyika mine nhomba dzinodarika zviuru mazana matanhatu nemakumi manomwe nezvisere, kana kuti 678,000 dzisati dzashandiswa munyika. Kunyange hazvo, mamwe matunhu ari kuti haasisina nhomba dzeCOVID-19. Hurumende inoti ine hurongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi, kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvevanhu munyika yose, senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vainge vakapakatira zvombo vanonzi vakauraya vanhu zana nezuro manheru kumaodzanyemba kweBurkina Faso. Sangano renhau reReuters rinoti vakuru vakuru muBurkina Faso vati vanhu vakaurayiwa ava ndevemunzvimbo yeSolan mudunhu reYaga, iro riri pamuganhu weBurkina Faso neNiger. Varwisi ava vanonzi vakasiya vapisa misha pamwe nemusika mukuru munzvimbo iyi. Burkina Faso inoti izvi zvakaitwa nevanhu vanopfurikidza mwero, asi hapana chikwata chevarwisi vanopfurikidza mwero chatichabuda pachena chichiti ndicho chakaita izvi. Nyika nomwe dzakapfuma zvakanyanya dzawirirana nhasi kuti dzivhare maburi ari kuita kuti makambani akapfumisisa anzvenge kubhadhara mitero. Nyika dzinoti Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom neUnited States of America dzabvumirana nhasi kuti pave nemutero wezvikamu gumi nezvishanu kubva muzana unosungira makambani akapfumisisa ayo anoshandira mudzimwe nyika kuti abhadhare mutero uyu. Nyika dzemuG7 idzi dzagara kwenguva yakareba dzichineteka zvikuru pakubvisisa mitero yakakura makambani makuru aya, ayo anoshandisa dzimwe nyika kuviga upfumi hwavo asingabhadhara mitero kana kuti achibhadhara mitero iri pasi pasi. Mamwe emakambani aya anosanganisira Google, Facebook, Amazon nemamwe. Yasvika nguva yekuti tipe Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 mukana wekuti pakurira chirongwa chinobata nyaya dzine chekuita nevanhukadzi.
Kuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai ari muAmerica vachange vachitaura nesu pamusoro pezvavari kusangana nazvo panguva ino yeCOVID-19.
Ini ndinoitwa Mzvari Esther Mashindaidze, ndiri kuno kuColorado kuUnited States of America. Ndinongoda kutenda Mwari nekuti pane zvandakadzidza nekuti chaunga hachina basa. chine basa ndiwe nekuziva zvaunoda ende zvikuru sei munguva ino yeCovid yechiri ndakadzidza zvinhu zvakawanda takadzidza kuti vanhu vanogona kupanana rudo kupanana kana mari kupanana kana chi kune mumwe munhu ati anogona kukutakurira ungonzwa kuti zvakadai so zvakarema regedza tidai so vanhu vakawanda vakatambudzika zvakanyanyisa munguva ino yeCovid nekuti zvizhinji zvaivasumudzira kuita zvinhu zvavo zvakashayika misika yakashayika vanhu kwekutengesa vakakushaya zvekutengesa zvacho vakazvishaya zvichibudikidza neCovid kumusha munhu unonzwa chingotaura kuti ndithumidziriwo kana tendora sezvayo imi semudzimai pane here zvamakasangana nazvo panguva ino yeCovid ndinoziva muchigara kuNew Jersey makazosvika sei kuColorado ikoko inini ndakanga ndichigara kuNew Jersey saka munoziva pakatanga mahome office pakati home office pakati home school zvakandiremera zvizvo kuti basa rakawanda mari ndobva yatadza kukwira murungu ndobva yatadza kuzvinzwisisa kuti chi basa rawanda mari haana kundiwedzera saka ndobva ndangoita sendobva ndangomusiya zvinove ndoto zvinhu zvandakasangana nazvo munguva yeCovid kuzotsvaga basa ipapo pamashure pachona ipapo zvakandiremera because unenge wakufanira kunge uchienda kumacovid test tambenge tirikuenda kumacovid test kuti after every week kana uchitsvaga basa unenge uchitofanira kutonzi anekuti wakatestwa hationekwa wakatestwa kuti wakaonekwa wakaita sei saka ndoda kutenda mwari nekuti munguva yakadari iyoyo ndakakwanisa kuwana basa ndikakwanisa kubayiwa mavaccine angu nyangwe zvazvona vanhu vachitityisidzira kune vamwe vaitaura kuti hanzi ukabayiwa vaccine in 2 years time uri kufa saka ndakazopindura mwe ndikati wabayiwa hauna kubayiwa kufa agara ariko hakuna anorarama zvachose saka ndoda kutenda mwari because ndakakwanisa kubayiwa mavaccine angu ese ari maviri madhona 1 and 2 ecovid saka ndinongokurudzira munhu wese kuti bayiwa hauzive zvinoitika mangwana because nyangu wabayiwa usina kubayiwa asi kufa kana chingouya anongouya
pari zvino muri kunzwa sei mushure mekunge mabayiwa
hapana chandakambonzwa ina handina kumbonzwa kurwadziwa ndakarwadziwa zvezvongoti semunhu ane bendekete rangobayiwa but hazvina kunditadzisai kuita zvandaifanira kunge ndichiita ndakaramba ndichingoita zvinhu zvandanga ndichifanira kuti saka kuridziro yangu iri kuti ngatibayiwei
semudzimai zvii zvimwe zvamungakurudzirawo mamwe madzimai akateerera panguva ino akadzamirwa nyanya nenyaya iyoyi yeCovid-19
chandinokurudzira kumadzimai panguva dzakaita sedzinedzi ndinokumukurudzira kuti madzimai patakapesaniswa kunzi munhu nemunhu ambogara pake hanzi inguva yatanga tichiita kuti timbotaura namwari tiri tega munhu nemunhu wakazvimiririra uchitaura wega direct because kuungana kuchechi sandiko kutaura namwari hanzi kwaunenge uri wega hanzi unonyatsonzwa zvichiendeka kuti zvine zvinofunga zvandataura kaizvika zvasvika pazvanga zvichifanira kusvika saka kurudziro yangu ndekungoti madzimai ngatirambei takatsungirira ngatirambei takashingirira hapana chisingaperi tine zvirwere zvakawanda zvakauya zvichienda asi vanhu vachingorarama zvinhu zvandinoona zvinosangana nemadzimai muzvarenyauye ndezvekuti madzimai mazhinji vanozvirasa zvizvokuti anoshaya confidence self confidence haachanyatsozvidresa haachanyatsozvigeza haachanyatsozvipa kana taimu yekurara hanzi kazhinji kachona zvipe taimu yekurara zvipe taimu yekugeza zvipe taimu yekuseka ende zvipe taimu yekuchema because pazvinhu zvese unganwe medication yakaita se but kuchema mushonga unorapa kukunda mimwe mishonga chikonzero nei bundu riri rinenge rirapa ukangoregedza chete kuchema hariperi saka kana uchinge watonzwa kuti uda kuchema ka chema wapedza kuchema wobva wati mwari ndiri kukumbira kuti pandasvika panapa ndaremerwa chindisomutsai mufambe neni
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai muzvare mashingaidze kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanga Nyahuye ndiri muWashington
iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu our lives
ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi tine hurukuro nemutauriri wesangano reIOM Zimbabwe amai Fadzai Nyamande Pangeti kuti tinzwe kuti mabasa api ari kuitwa nesangano ravo kubatsira vakawirwa nedambudziko recyclone Idai muna 2019.
Mushure mecyclone Idai sangano reIOM richishanda pamwe chete neboka reUSAID rinonzi Iro Bureau of Humanitarian Assistance vakabatana kuti vabatsire avo vakanga vaparadzirwa dzimba dzavo necyclone Idai.
Muri kuvabatsira nenzira dzipi ivo vakawirwa netsaona ivava?
Basa ratiri kuita kuchimanimani rinobata kwakasiyana siyana. Chekutanga tinobatsira avo vari kugara mumakamba, vakaiswa mumakamba mushure kwecyclone Idai yaparadza dzimba dzavo. Saka mumakamba umu takavaisira matende kuti vagare, uye zvimwe zvatinoita tinoita mabasa ekuti vagarisane zvakanaka mumakamba tichiona kuti vawana mvura yekushandisa uye tikavapa marambi esola. Zvakare takavabatsira kuti vaite mabasa saimawo kuti vazviriritire. Pamwe chetezvo tinoita basa rekuvadzidzisa kuti kukaitika tsaona zvakare inenge cyclone Idai ivo sevagari vemuchimanimani vanofanira kuita sei. Saka tinodzidzisa vagari vemo uye vekudistrict civil protection committee. Pamusoro pazvo zvose izvozvo tinozovabatsirawo nenzvimbo dzekugara dzatinoti matransitional shelters, vakamirira kwavachazonogara kunzvimbo dzavachapiwa nemba dzavachapiwa nehurumende.
Muri kushandawo here nehurumende mumabasa ose amuri kuita? Tichiona kuti pane makore cyclone Idai yaitika.
Basa ratinoita sesangano reIOM nderekushanda pamwe chete nehurumende kubatsira vanhu vemuno muZimbabwe kune nzvimbo dzakasiyana siyana. Hongu kuchimanimani nechipinge vanhu vanenge vachida dzimba dzavanokwanisa kugara pamwe chete nemhuri dzavo kuupenyu hwose. Asi izva zvaikwanisika vasati vawana pokugara nzvimbo inozonovakirwa dzimba idzodzo. Naizvozvo hurumende yakawana kunonzi kuWestern Farm kwavari kuendesa vanhu vachivapa mastand ekuti vazonovaka dzimba dzavanogara kuupenyu hwese. Tinotenda kuti variko vamwe vatove kuWestern Farm uye takamirira kuti vamwe vaenderere mberi vachipiwa kwokugara ikoko kuti vakwanise kuvaka dzimba vakwanise kugara zvakanaka nemhuri dzavo kuWestern Farm ikoko.
Unyanzvi hupi hwamuri kupawo vagari ivava vemumakamba?
Tichishanda pamwe chete nebazi relocal government and public works takadzidzisa avo vari kuvaka yatinoti matransitional shelters tichivapa ruzivo rekuti vanovaka sei uye vanoshandisa sei zvinhu zvatakavapa.
Saka kana vakamirira kuti vazopiwa nzvimbo dzekuvakira zveupenyu hwese dzamuri kutaura idzodzo, vari kumbogara pai?
Vakamirira kuzonopiwa mastendi iwawo. Isu seIOM nemapato atinoshanda nawo takaona zvakakodzera kuti timbovapa dzimba dzekuti vasanogara. Vakamirira kuzoenda kwavachanovaka dzimba dzekugara upenyu hwavo hwose. Isu basa ratinoita nemasangano atinoshanda nawo nderekuvandutsa uye kubatsira hurumende kuchengetedza avo vanenge vasangana nematambudziko akafanana necyclone Idai. Zvinodikanwa zvikange zvawanikwa, tinoenderera mberi tichibatsirana nehurumende kuti vanhu vanogara munzvimbo dzakaita saidzodzo varambe vachiwana rubatsiro kuti vagare zvakanaka.
Tinoona kuti padarika makore maviri cyclone Idai yaitika, matambudziko api ari kusangana nevanhu vakawirwa nemafashamu iwaya?
Vanhu vakawirwa nenjodzi yecyclone Idai vanosangana nematambudziko akasiyana siyana. Vakawanda vavo vanogara mumakamba vachigara mumatende. Saka fungai kuti mhuri imwe chete inenge ichigara mutende, toti mai nababa nevana vachigara mutende imwe chete. Ikoko kunenge kusiri kugarisana kwakanaka, asi chinhu chinenge changoitika nekuti vakamirira rubatsiro ruchazouya kwavari.
Tinotenda zvikuru amai Fadzai Nyamande Pangeti, mutauriri weIOM Zimbabwe, anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Musakangani kugara makapfeka mamaski enyunguva dzose nekuti chirwere cheCOVID-19 chichiriko. Murare zvakanaka vatereri veStudio 7 kose kwamuri. Ini ndini Rechoto ndichitefenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19.